Hurumende yedu musi wa 31 December 2019 yakabudisa gwaro reproposed constitutional amendment bill number 2 iro riri kutaura maproposal ekuamenda constitution akawanda asi susu semadzimai tiri kunyanya kubatikana neclause number 12 iyo iri kuda kuextenda women's quota system yanga iri muconstitution iri kufanira kuexpire muna 2023 inotaura kuti panofanirwa kunge pane maseats extra 60 emadzimai muparliament ayo anodividwa pamapolitical parties zvichienderana nekuti nhamba yavawana ndeipi pamatotal votes cast. So pakaiswa constitution muna 2013 provision iyi yaifanira kuexpire muna 2023. So isusu semadzimai hatisi kuzvitambira kuti vaextende quota system iyi ne 10 more years.
Sei sangano renyu risisade proportional representation
nekuti as well pitakagara pasi tikaita research yekutarisa kuti iyi proportional representation yakanyatsoshanda here kusumudzira madzimai kuti akwanisa kunge achivopa pa same position nevarume vachisumudzirawo machallenges nemapositions ari kuafekta madzimai mumaconstituencies matinogara and tikaona kuti haina kunyatsoshanda yakasangana nemachallenges akawanda. One, yakaabuswa nemapolitical party leaders apo pavaingochinja listi revanhu vari kuenda paproportional representation madiro vakaisa nhasi munhu wemangwana vobvisa and rangara kutoshandiswa kuabusa madzimai proportional representation iyi kuti kana usingawirirani kana kuti nefaction iyi unobviswa palist and mukatarisa madzimai akapinda muparliament nepr haana maconstituency development fund ekuti vanopohwa sekupohwa kunoita ava vari kuconstituency kuti vakwanise kudevelopa maareas avo and maconstituencies avanorepresenta akawandisa and panoitika conflict kana kuti makakatanwa pakati pavo nemasitting MPs because the moment avanoda kupinda muconstituency masitting MPs anofunga kuti vauya kuzoda kukampena nekuvatorera mapositions. Izvi ndo zvimwe zvakawanda zvavakasangana nazvo as machallenges.
Sangano renyu riri kudei?
Isusu as Women's Academy for Leadership and Political Excellence, our position tiri kuti hapana need yekuti titange kudambura-dambura constitution yedu izvezvi through maamendments aya ari kutaurwa. Iyo constitution yacho isati yatombotanga kuimplementwa. Isusu muna 2013 takafara patikapuwa section 1756 and 80 idzo dzinonyatsotaura clearly kuti pachange pachipromotwa gender equality muzimbabwe and isusu takatarisa izvezvi constitution tiri kungofila kuti panguva ino tadi kumbopusha for the full implementation of the constitution through my alignment of my laws and promote gender equality muzimbabwe and challenge yatiri kuita nequota system ndekuti iri kungobenefita maparliamentarians chete maMPs but mukatarisa pamastatistics ariko kucouncil vakadzi vari kuoccupy less than 200 mawards out of the 1958 wards dziri muzimbabwe which is unacceptable. Tikatarisa zvakare mamwe mapositions anoendetswa even at the community level kumamisha uko maschool development committees mahealth center committees madzimai haako. Tikatarisa mucabinet izvezvi we have about 30% representation of women in cabinet. It's not enough nekuti hatidi kuramba tichiona discrimination pakati pevakadzi nevarume. So tiringoti ngatitarise muconstitution yedu katongoiimplementa as it is tikwanisewo kuempower zec through maalignment of my laws kuti irejecte malist anobva kumapolitical parties emacandidates asiri kureflecta 50-50 gender representation.